dambudziko rekupesa harina kutanga iko zvino. Dambudziko rekushaikwa kwemagetsi muZimbabwe harina kutanga iko zvino. Zvesa ikambani yanga isingavandudzi michina yayo, ikambani yanga ine uori hwakawanda. Ndofunga itori nawo uori huri kukonzera kuti vasakwanise kunge vachibhadhara zvikwereti izvo. Asi Zimbabwe inoda kuti pave nemaprojects akati wandei ane chekuita nekugadzirwa kwemagetsi.
Zvino poiswa sei kuti pagadziriswe dambudziko iri?
Zvesa inofanira kusiyana nenyaya yehuori. Ndinorangarira muna 2012 Controller and Auditor General vachiti zvesa yanga yabhadhara 4 million kukambani isina kuzounza zvacho zvanga zvabhadharirwa. Saka panodiwa kuti mashandisirwo emari kuzvesa anga achitariswa nechipimi. Pane vanhu vakawanda vari kuti dai tanga taedzawo kushandisawo kugadzirawo magetsi ari renewable tichishandisa zuva iro rakatowanda muZimbabwe pane zvino. Asi maprojects aya haasi maprojects ekuti tikada kuatanga nhasi mangwana anenge akutoshanda.
Nyaya yemagetsi iyi ingakanganisa zvakadii upfumi hwenyika?
Inokanganisa zvikuru nekuti zvizhinji zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvichida kushandisa magetsi. Saka kana magetsi asiko zvinoreva kuti makambani iwawo anenge ava kushandisa peturu. Peturu inodhura, saka zvinoreva kuti vanhu vanenge vachizodhurirwa nezvekushandisa. Upfumi hweZimbabwe hucharamba huri padambudziko kana zvesa ikasashanda zvakanaka.